WZTC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 25 kukadzi 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kutima kwa nisa kuvandesu mchirongwa chedu chanasi. Ini, ndini tanono kawande, ndiri mu Washington DC, ndi chiti ezu ino iziri mchirongwa chanasi.
Maunera nda ite ndi kutirashia ipule za kutaisi kutura chimbo. Ninye kutu kuni masanctions ya yapuwa. Izara tita kutirashia ili kuramba ichita kutisha ino nda izma imu za ayu iyo arambari yu arukuramba kasiwa.
Mutunga miriwe Amerika wa Joe Biden. Vanotemera zvimwe zvezvirango pa Russia.
Itokwadi kune mukomana nemakore 17 asungwa nemapurisa ilo inoda kuplawayo kuchinza atuka mutungamiri wenyika ndaenda kumapurisa because makore ake mashoma. He is not 18 years old.
Umwe mukomana wekuplawayo ari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare nhasi achipomerwa mhosva yokutuka mutungamiri wenyika.
Tine dzimwe mhuri dzinorarama nenyaya yenhabvu, angave maplayers, makochi, mareferees. Pashoni iripo, but pane dzimwe mhuri dzinotorarama kuti ndiwo kubasa nhabvu. But onai zvati zvese musango, zvinonyadzisa izvi.
Sangano renhabvu reFIFA radzinga Zimbabwe munhabvu yepasi rose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakazivisa nezvezvimwe zvirango zvitsva zvakanangana neRussia zvichitevera kupinda kwayo nechisimba muUkraine. Vachiti mutungamiri weRussia vaVladimir Putin ndivo muparanzongo uye vakasarudza vega hondo iyi. Vachiti nyika yavo icharemerwa yega nematano avo aya. VaBiden vakati zvirango zvitsva izvi zvakanangana nemabhanga eRussia, vana muzvina bhizimisi vepamusoro pamwe nemapoka eunyanzvi hwepamusorosoro. Vakativo America nemadzisawira ayo vachavhara pfuma yemabhanga makuru mana emuRussia kudzika mitemo inorambidza kutengeswa kwezvigadzirwa zvemuRussia pamusoro pezvirango kune vemabhizimisi vepamusorosoro. VaBiden vakatiwo zvekare America ichawedzera mauto ari kuGermany kusimbisa NATO zvichitevera kupindwa kweUkraine uku. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata chizvarwa cheZimbabwe chiri muColumbus mudunhu reOhio muno muAmerica vazvidzai ruzvidzo avo vanoti kunyange hazvo vaBiden vawedzera zvirango havaoni Russia ichidzora tsvimbo zvekuti ingamira kurwisa Ukraine.
Ichokwadi ndazvinzwa vaBiden vachitaura kuti vawedzera masanctions kunyika yeRussia. Asi maonera ndaita ndekuti Russia ikuratidza kuti haisi kudzora tsvimbo nenyaya yekuti kune masanctions ayapuwa. Izvaratidza kuti Russia iri kuramba ichiita kuti zvainoda izvima aims ayo iyo aramba ariyo ari kuramba akatsikirwa, nokuti pavakatozotanga kurwisa America yange yatotaura kuti tapa masanctions pampani masanctions angari. Saka kuwedzera kana kusawedzera hondo iri kutonzi irambe ichienderera mberi.
Saka zvinozorevei matanho ose ari kutorwa neAmerica nedzimwe nyika dziri muNATO aya?
Chiyakaipa panyaya yehondo ndechekuti hondo inokonzera suffering individual person ari muroad. Bhekuzi ndaona kuti kuUkraine hakusina kugadzikana izvinezvi sezvo Russia iri kuredha ichigomba. Asi vari kufa haisi America, vari kufa maordinary people who are on the streets. Saka ndokushata kwehondo ikoko. Zviri kutoreva kuti vanhu vachasafa wese. Ndaona hangu kuti hondo yekuUkraine iri kuafekta nyika dzakawanda, kunyange muno muAmerica tiri kuafekta. Peturu iri kukwira, mashares adzikira kunavo vanotengesa mashizha avo adzikira kuti zvina zvakumira zvakanaka.
Iyo vaBiden vazivisa kuti vachawedzera mauto eAmerica achanga ari kuGermany. Zvingareva here kuti tingazoona America ichipinda kunobatsira vanhu vemuUkraine?
Ndavanzwa vaBiden vachitaura kuti ivo havasi kuzoita kuti mauto avo apinde muUkraine, asi vari kuzobatsira avo venato kuti vange vave safeguard, kuzi vativo vari kuda kubatsira vamwe vavo kuti vasaatakwa, kwete kuti ivo vari kuda kuita kunonda hondo neUkraine kuti vanoisa masoja avo muUkraine. But you never know, zvinoitika ndezvekuti mapoliticians vane zvavanotaura kuti zvinoitika, zvimwe zvacho zvisingazoitika, but isu tichangomira toona kuti zvakamira sei.
Zvii zvingadzidzwa nehondo iyi varuzvidzo?
Hondo chinhu chakashata, hatiri kunyepera, because hondo inoita kuti upenyu hwemunhu hutambudzike. Asi zvatiri kuona zvikuitika kuUkraine, pamunonzwa zvinzi kwaitika world war, ndokutanga kwazvo izvozvi, because America ine shamwari dzayo, iwo Russia ine shamwari dzayo. Saka shamwari dzeRussia hadzizoregedza shamwari yavo ichirwiswa, uyezve shamwari dzeAmerica padzinge dzichirwiswawo, America inenge yakuda kupindura. Saka ndopamunonzwa kutanga kunoita world war. Saka tiri kungokumbirisa kudai vanhu ava vaita sevanzwisisana hondo iyi yaregedza kuenderera mberi.
Zvii zvingaitwawo neRussia kana yadawo kudzosera zviri kuitwa neAmerica?
Russia tinoziva kuti panyaya dzenuclear inenge yakatisimbei, uyezve shamwari dzavo dzanana North Korea dzinenge dzakatisimbei pamanuclear weapons. Saka hazvina kunaka, isi tongokumbira kudai zvaregedza kuenderera mberi, because vanenge vakuda kutotesta nezvimwe zvombo zvisati zvashandiswa. Kutesta kwacho kune kushoresa vanhu vakawanda.
Tinoona kuti nyika yakaita seZimbabwe inodyidzana neRussia pamwe chete ichidyidzana zvakare neUkraine mukutengeserana. Hondo iyi inosiyawo papi nyika dzakaita seZimbabwe idzodzi?
Ya, hondo iyi inokwanisa kuafekta vana veZimbabwe, because tichitaura kudai so tinotoziva kuti kune vana veZimbabwe vari kuRussia, vamwe vakaenda kuchikoro kunodzidza, vamwe vakaenda kunotsvakawo mari neupenyu hwavo. Saka kana ya hondo iyi inenge ichiafekta Russia, neZimbabwe inobva yazoafektwawo. Saka ndinogara tichingoti hondo chinhu chakashata. Saka taa tichingoti dai hondo iyi yaregedzera kuenda kuperi, vanhu vagara pasi vataurirana through madialogue kana kungowirira navo, because vana veZimbabwe vanhu vari kushupa, vagara vari kutambura izvinezvi, sokuti ikonomi yeZimbabwe haina kumira zvakanaka. Kwozoita hondo imwe kunana Russia inozoafrika futi maZimbabwe tinoona zvinhu zvisina kunaka.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe vazvidzai ruzvidzo vari parunhare muColumbus, Ohio, naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti zvirango zvatemerwa Russia izvi zvichabata vanhu veRussia zvikuru, asi vachiti zvirango izvi zvichakonzerawo kukwira kwemitengo yezvinhu muAmerica, zvikuru mafuta ekufambisa dzimotikari. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zvaitwa nehurumende yeAmerica nemadzisawira ayo zvichavhiringa zveupfumi hweRussia uye zvigoomesera avo vagari veRussia. Muzvinafundo Masocha vati vagari veAmerica zvichambovaomerawo, asi vachiti vaBiden vanogona kushandisa simba ravo kuti zvirango izvi zvisanyanya kubata vagari veAmerica.
Nyaya yezvirango zveupfumi ichanyanya kubata zvakanyanya upfumi hweRussia navanhu veRussia, nokuti zvaitwa navaBiden neshamwari dzavo dzokuEurope dziri muEuropean Union, vana France, vana Britain, vana Germany nedzimwe dzose dziri mubatanidzwa imomudo zvokupa zvirango zveupfumi, kutangira zvose zvose mabhank, nokuti upfumi hwenyika ipi neipi zvahwo hwakabatwa namabhank. Ndokunosvika mari ikoko, ndokwadzinofambiswa kana nyika ichida kutenga zvinhu zviri kunze, kana kuti ichitengesa zvinhu zvayo kunze, mari inopinda nomumabhank. Saka zvaita hurumende yeAmerica neshamwari dzayo kupa masanctions, kuvhara mari inobva kunyika dzakaita sana America, kana Russia yanga ichitengesa zvinhu kuAmerica ichiisa mari ikoko kana kukwereta zvavharwa izvozvo. Zvinototi mamwe mabhenki okuRussia atoudza vanhu vavo, makastoma avo, kuti makadhi enyu amami nawo mavhisa kadhi ayaya, pamasta kadhi ayaya, haachazokwanisi kushanda kune dzimwe nyika. Kana maa muchida kuita mabhizinesi enyu, muchipota zvinhu kune dzimwe nyika, kana kutenga matikiti okuenda kunzendo dzenyu, makadhi iwayo haachashandi. Saka zvinobva zvabata mbira dzakondo ufumi kwenyika ye Russia zino zo pambiraje patiro seno kuti Russia ine oil ine oil ya ino tengesa Ukraine ine oil zekare saka kurugwisa na kurugwita nyika hizo zo kwenye doti oil yoyo isa kwanisa kufamba ichienda kwenyika tanga ichifamba tidoro kwa Amerika mbuno oil yato kwira nasi oili ya kuira pasiro se peturo ni diesel kwa Amerika sato kuira zichapandira zete kusika kuna na Zimbabwe huko kungu kuira wakuneita peturo kukuira kuneita mtengu ya zese pamoche tena mafiza hawa na wikikoro zese zichipandira pasiro se njyo patashi kaipa babo Amerika ikalaba ikuwe zera zekari umasamshi nziwayo ichaendere zichendera kuti Russia ichange ichiramba ere ichi kuhisana ne Ukraine.
Kana takatarisa America yaadze upfumi hwe America. Chichatanga kukanganisika chii pamusoro pezvirango izvi. Chichatanga kubata vagari vomuAmerica chii.
Chinotanga tanga chaizvo chatotanga muAmerica kubata vagari vomuAmerica kukwira kwepetrol nediesel. Nokuti zvatokwira petrol nediesel izvozvi zvinozotevera zvikira mangwana riri kutevera ndiro kuti zvinhu zvinenge zviri muma mashopu zvese izvi zvichakwirawo mitengo yazvo ndo mamiriya zvakatoita izvozvi izvi kuti ukaenda pafilling station kuna na California wataona kuti garo ingatova kuma $5 runo kunana hayo uno kuti akuona kuti garo ingatosvika kuma $3.50 uko tikatarisa paiva nepetro gore rapera tinoona nguva dzino tinoona kuti petro gore rapera kubadzira yanga yakachipa kudarika petro yaike zvine zvekare tinoona kuti America dhora racho razvinongoswa chaizvo nokuda kwokutumirwa kwaitwa pamasoja anosvika 7,000 kuregion yeukraine ikoko kuda America nokuti mari iyoyo yokutumira masoja iwayo yanga isipo saka inobva yazvinongusa dhora kuzvinongusa kwainoita dhora raunenge wakabata iwe uri kuzimbabwe kana vari uri pasi pese racho zvinongoswavo harichakwanisi kutenga zvinhu zvaraidero richitenga nezuro racho harisina simba.
Muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Mumwe mukomana ane makore gumi nemanomwe wekuBulawayo ari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare nhasi achipomerwa mhosva yekutuka mutungamiri wenyika. Gweta riri kumirira mukomana uyu vaqovani Stole vekambani yemagweta yenqube attorneys iri kuBulawayo vanoti mukomana uyo vasina kudoma nezita sezvo asati asvitsa makore gumi nemanomwe akasungwa nezuro akambochengetedzwa nemapurisa vasati vamuisa mumaoko avo kuti vazoenda naye kudare nhasi. VaStole vanoti mukomana uyu akanetsana nemumwe murume akange akapfeka hembe yebato reZANU PF. Mushure mekunetsana uku, wechidiki uyu akazoti kumunhu akange akapfeka nhumbi yeZANU PF, chibva pano uri kundibhowa nehembe yawakapfeka. Izvo zvakazoita kuti murume uyu aende kunomhanyara kumapurisa kuti mukomana uyu akange atuka mutungamiri wenyika. VaStole vanoti mutemo uyu unofanirwa kubviswa sezvo paine katsika kekuti unoshandiswa kumbunyikidza kodzero dzevanhu kutaura vakasununguka. Ngati nzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chokwadi une mukomana ane makore 17 asungwa nemapurisa eLaw and Order kuBulawayo kuchinza atuka mutungamiri wenyika. Taenda kumapurisa because makore ake mashoma. He is not 18 years old. Saka azo releasewa in my custody. Chaenda naye ku court.
Ari kunzi atuka mutungamiri wenyika zvaita sei? Chii chaitika?
Pane zvaari kutaura iye nezvataurwa naiye akamusungisa. Iye ari kuti anomuziva complainant but vakatadza kuwirirana on something else that is unrelated to the offer. Ari kuti iye akazoti after some time iwewe usarambe uchitaura neni t-shirt yawakapfeka iyoyo inondibhoa, achireva kuti t-shirt yeZANU PF. Saka paakati inondibhoa ndisikuifarira, uyo ndopaakabva aenda kumapurisa akati no uyo ataura achituka president.
Tishitarisa mutemo we Zimbabwe, kuti muna asungwa achinza atuka mutungamiri wenyika, zvinenge zvaita sei, unobvumidza here mutemo kusungwa kwemunhu kuti atuka mutungamiri wenyika?
Kune mutemo wakadaro. Mutemo isusu tikuona kunge mumwe mutemo unofara kubviswa, because mutemo yekutika it has got a tendency of suppressing the freedom of speech. Mutemo yekudhara Yana Smith yainga zvingatombofanira kuti tingana asi tingotaura kuti mutungamiri ari kutukwa achitukwa achitukwi kwei. Ko ungaona vanhu vachikutuka uri mutungamiri unofanira kuintrospecta ka pane chiri kuitika.
Saka imi semagweta muri kutora matanho api apa?
Hatisati tatora mainstructions from our clients kuti tizive kuti tichaita sei. But we definitely going to raise a constitutional issue. But now, mtemo ii, chekutanga ndechekuti munhu iyeye angaende opinda mucourt. Chinotanga ndechekuti mapepa anogadzirwa nemapurisa oenda kuattorney general's office anokonfirma kuti this conduct can be prosecuted or not. Saka hatisati tasvika kunyaya yekupinda mucourt tonyatsodhila nenyaya iyo.
Gweta Vangovani Stole vekambani yemagweta yenyuve attorneys iri muBulawayo vari parunhare muBulawayo makare naJonga Kandemiri weStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose, asi vamwe vanhu mazana matatu ane makumi manomwe nevasere 378 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana matatu nemakumi mapfumbamwe 5390, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vave zviuru mazana maviri ane makumi matatu nezvina zvine mazana mapfumbamwe ane makumi matanhatu nevanomwe 234,967. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana matatu nemakumi mana nezvisere zvine mazana matatu ane makumi maviri nemapfumbamwe 4,347,329. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana matatu nemakumi masere nechimwe zvine makumi mana nevatanhatu 3,381,046. Ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru zana negumi nezvitatu zvine mazana mana ane makumi matanhatu nevaviri 113,462. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tombo tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Newsday rinoti vashandi mune zveutano kusanganisa vana chiremba, vakoti nedzimwe nyanzvi vakatangawo kuramwa mabasa nezuro vachiti havana mari yekuendesa kumabasa. Chronicle rinoti gurukota rinoona nezvemari vamuturi Ncube vanoti Zimbabwe haisi kuzoshandisa dhora rekuAmerica kunyange hazvo uremu hwedhora reZimbabwe huchiramba huchidzika uye mitengo yezvinhu ichikwira. Financial Gazette rinoti Zimbabwe National Roads Authority kana kuti ZINARA iri pakati pehurukuro namabhanga ane chitsama kuti ikwerete mabhiriyoni mashanu emadhora kupa kumapazi ayo yakamirira nhaurirano nehurumende. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani akanaka paStudio 7. Nai vana veZimbabwe, toita sei kuna Priscilla Chigumba nezanu PF? Toita sei nai, nokuti ndio uchiri kutungamirira futi maelection, but kwende kwapera maelection apera asati abudisa result yekuti vamunanga vakawina nechii chaizvo. Kurungo babaika kade chino vawina nechakati vawina hana anza inohwisisika figa rinobatika kuti nganzi vamunanga kubawina nevapedze zvakati hapana. Ndomuzvinapembe zvefuti wakatasana maelection a 2023 apa. Toita sei nemunhu vanapurisa Chigumba kwaukashaya wanyadzi kana kushaya vari kudzwa huna chimiro pano panyika izvo zvipo munofamba muunyadziri vana vese vari kuchema vese vari kuchema nema newe Prusla Chigumbu nezanu pf yako usamboti taurira kuti kwai wakazvimiririra zeki yakazvimiririra izanu pf
magadi magadi ana mukoma wande nevamwe venyu toda kutaura pamusoro pemusangano wakaitwa musesande navachamisa totenda ruzhinji rwezimbabwe rwakuda shanduko zvisiri zvekumanikidzwa kana kuita sei munhu kuzvifungira ega ari kwaari kuti inini zvezana handichada 41 years dzawandisa taakuda chenji munyika chenji ndeyataakuda ndinoti kuna amunangarwa dai vari mumwe munhu vachiregedza zvavo kunopa spichi kumarari ngavatsvage mumwe munhu anonopa spichi kwete ivo anoswera achitaura zvinhu zvisina kana nemusoro unototi nhaini munhu shuwa shuwa angataure kuti hanzi dai ndasinganamate ndingadai ndaiti vanenge vavasunga vavape mapiritsi ose iwayo vavanenge vachinwa ivo vana vechidika vari kukonzereswa nei kuita izvozvo zvemadrugs ndimimi mamunangagwa muri kukonzeresa izvozvo vana havana mabasa vane pedzesera vakuita zvinhu zvisina kana nemusoro pamusana pekuti havana chokuita saka havana dzimwe pfungwa dzimwe dzavanadzo kuti vodii vorarama sei saka ndo vari kukonzeresa kuti madrugs iwayo avepo vakutaura zisina musoro da vachiregedza zvavo kuadiresa because izwi ravo rinototirwadza rinototibo hamena vanhu vanenge vachipururudza vari ikoko kuti vanenge vachipururudzira zisina musoro izvozvo kuti zviita sei ini handina zvangu mazhinji ndinoti 2023 chamisa muofisi ari kukuya kustate house vasingadi vachedu
vakadii vana jonga kandimire nevamwe vese vashamarari ende vanhu ava zvavanoita vanhu vezanu pf vakava nevezeki vachoka inini zita rangu rakachinjiwa nzvimbo yandinovhotera ndobva ranyorwa kunzi ndofanira kuvhoterwa zita rangu ndobva ranyorwa zita rangu rakanaka nesenemu nhamba dzitupa dzakanyorwa zvakanaka asi ndobva ndanzi ndiri mukadzi ndobva ndanzi gender female ndobva ndanzi ndofanira kuvhotera kubet bridge asi manyoro akaita kubet bridge vakabva ndinyora nehausi namba handizivi vakati bet bridge dzibula vadzimu vozoti mberi kwacho midlands kureva kuti vari kutageta mabony free ose kuti asavhota ndo ari kuvhiringidzwa kuti asavhota saka ndokwavanonge vachikangasa kunyora nzvimbo dzavanovhotera vachivabvisa saka vanhu ava zvozvokwadida ipapo pada kuongororwa kuti zeki isaita zvairi kuita nokuti pana mugabe asati afa hatina kubvira tazviona munhu waingorejista ka 1 uchitora chitupu waiti chero pauchida kunovhota wangonoona zita rako ririko kwete zvavari kuita iko zvino vanhu vakaoma ava
takafara nerali yakaitiwa napresident Nelson Chamisa iyo zvinongooneka kuti ndiyo oga munhu anogona kuunganidza vanhu muzimbabwe vasina kubatirwa shama vanhu vachienda vega vachienda vega kunonzwa mashoko apurezidendi wavo uye ndiani umwe purezidendi akambounganidza vanhu svika vanhu vakukwira mumuti sezvinoita purezidendi Chamisa vanhu vanosva vakukwira mumuti vachishaya pokugara vaenda vega vasina kubatirwa shamu saka tinongotenda dai mwari vatichengetera purezidendi wedu iyo vasvika pakutonga nyika pasina zvanyanya kuvavhiringa-vhiringa uye murodhium tinovaziva kumana vezanu dai mwari vagona kuvachengetedza murodhiumo varege kuvhiringwa murodhiumo tanzwa nekugara mudondo kusouth africa kutakasiya mhuri dzedu kuzimbabwe uko vachingoti kwai tiri kutonga pasina chinobuda 41 years vachidzvanyirira vanhu hatichada zvese izvozvo gore rinouya tinotouya kuzovhota gore rinouya totiriko kuzimbabwe ikoko
hongu kumaelection sinogona kuenda muchitaura zvinhu zvamuri kutaura asi zvandinoona ndezvekuti timaorganization takazvimirira tegani kana timapato ito takazvimirira tegani sezana zesley ana zeki asi makada kunyatsozvitarisa itoto timapato itoto takaumbwa nevanhu vezano hakuna kwatinoenda as long vasina kuzvimirira vari vegani because takada kunyatsotarisa timapato zvakafana nezvinetimakomisheni tiri kuvambiwa tiri kuisa vanhu vezani mukati saka vambofa vakati njira tsitsisa vanhu vezimbabwe vanongoda kuguta kwavo zvese zvavanoita nekwavo tarisa imono kuti ivo kukutaura kwaari kuita ndezvekuti hakuna zvakaitika kuzambia hazvivi zvakaitika muno muzimbabwe wai achisimba nekutaura miromo iyoyo hongu ada kuti pasa kuti tipere simba kana tutulize power pane zvatinge tichiita. Asi nyaya iripo ndeyekuti varitonyatsa kuziva kuti timanhengeri tese timaorganization tese taziye kuchichi ivo ndo varimo, ndivo vari kumauto, ndivo vari mese mese pane zvose zvinoitika muno Zimbabwe. Varipo vanhu vavezano, saka ipapo ndokumbira kuti dai dzimwe nyika dzaterera mashoko edu nokuchema kwedu vanzwawo vapindira maelection aiitwa sezvakaitwa 1980. Ndatenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sangano rinotungamira nhabvu pasi rose reFIFA radzinga Zimbabwe munhabvu yepasi rese. Michael Cariati anotipa nyaya iyi.
Tsamba yabva kumunyori mukuru weFIFA Mzare Fatima Samora kuna vaJoseph Mamutse avo vakamiswa basa neSports and Recreation Commission. Inoti zvikwata zvese zvemuZimbabwe hazvichatenderwa kutamba nevekune dzimwe nyika kutanga nezuro manheru. Izvi zviri kureva kuti zvikwata zvevanhukadzi zvevechidiki pamwe nezvemuPSL hazvichakwikwidza makundano nedzimwe nyika. FIFA inoti yatora matanho aya nekutyorwa kwakaitwa mitemo yayo nebazi rehurumende reSports and Recreation Commission zvichitevera kupindira kwayakaita zvekutungamirwa kwenhabvu. Tsamba yamuzvare Samoura iyi inoti vatambi vabatwe pembe pamwe nevese vane chekuita nenhabvu muZimbabwe havasisina mukana wekuve nechekuita nenhabvu inotungamirwa neFIFA kana neCAF. Izvi zviri kureva zvekare kuti kwata chemaorias hachichakwikwidza makundano eAFCON 2023 ayo arutanga mwedzi unotevera. Muzvare Samora vanoti Zimbabwe haichawana rubatsiro rwemari inobva kuFIFA sezvanga zvichiitika makore apfuura. Asi sachigaro weSRC vaGerald Mlochwa vati havasi kutaura nezvetsamba iyi nekuti havasati vaiona sezvo isina kunyorerwa kwavari. Aimbove munyori mukuru weCapes United vaWellington Chando vanoti zvaitika izvi zvinorwadza sezvo zvichikanganisa raramo yevanhu vakawanda.
Tine dzimwe mhuri dzinorarama nenyaya yenhabvu, angave maplayers, macoach, mareferees. Pashoni iripo, but pane dzimwe mhuri dzinotorarama kuti ndokubasa nhabvu, but onai zvati zvese musango. Zvinonyadzisa izvi.
Muongorori wemutambo wenhabvu vaPeter Mususa vanoti zvaitwa neFIFA izvi zvinopa Zimbabwe nguva yekugadzirisa zvanga zvisingafambe zvakanaka munhabvu yemunyika.
Zimbabwe yadzokera kumashure zvakanyanya munyaya dzenhabvu nokuda kweutungamiriri wanga uripo iwowo. Saka danho ratorwa neFIFA rekuti Zimbabwe imbomira, aiwa ndoona sekuti Sports Recreation Commission sezvavakaita chidanho ichocho ngavangoramba vakadzipakata nezano ravo ravakaita iruri.
Asi FIFA yapaZimbabwe matanho ainofanira kutora kuti idzoke munhabvu yepasi rese iyi. Inoti SRC inofanira kudzora pabasa bhodhi ravaFelton Kabambo pamwe navamamutse avo yakamisa basa. Tsamba iyi inoti zvekare SRC inofanira kunobvisa kumatare nyaya vari kupomera vakamambo nevamwe vavo yekuita basa renhabvu panguva iyo vaivi vakamiswa basa neSRC. FIFA inoti SRC yakatyora mimwe yemitemo yayo yekuti hurumende haifaniri kupindira zvekutungamirwa kwenhabvu. FIFA yakatora matanho aya mushure mekunge SRC yaramba kudzura bhodhi ravakamambo pabasa sezvaive yatara musi wa3 ndira. Vakamambo varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti ivo panguva ino matare havatenderi kutaura nezvayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanotumira zvimwe zvezvirango paRussia. Mumwe mukomana wekuBulawayo ari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare nhasi achipomerwa mhosva yekutuka mutungamiri wenyika. Sangano reFIFA radzinga Zimbabwe munhabvu yepasi rese. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.